Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu ndira 18 2023. Makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Jason Muvevi uyo ari kupomerwa mhosva yekupfuura vanhu vana nekuuraya vatatu ambomiswa pamberi pedare raMajor Street muHarare nhasi. Nengo dzeTriple C makumi maviri nenhanhatu dzomiswa pamberi pedare nhasi. Zimbabwe yoenderera mberi nemisangano yezveupfumi yeWorld Economic Forum kuDavos kuSwitzerland. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Aimbova mutikitiva weCriminal Investigations Department kana kuti CID vaJason Muvevi avo vari kupomerwa mhosva yekupfuura nekuuraya vanhu vatatu mudunhu reMashonaland East svondo rapera kuwedza vaunzwa kumatare edzimhosva nhasi mushure mekubatwa kwavakaitwa kuMozambique kwavakange vatizira. Frank Chikore anotipa nyaya inotevera.
VaMuvevi avo vane makore makumi mana nematatu ekuberekwa vaunzwa kudare raMajor Street reMuHarare nhasi vakachengetedzwa nemapurisa anga akapakatira zvombo mushure mekubatwa kwavakaitwa kuMozambique kwavainge vatizira. Muchuchisi wenyaya iyi vaPadon Dziva vakumbira dare kuti vaMuvevi vamboramba vari mumaoko emapurisa vachiti mapurisa ari kuda kuferefeta zvakadzama nyaya dzekupfuura kwavakaita vanhu vatatu vakafa kuhwedza mudunhu reMashonaland East uye mumwe chete akakuvara zvakaipisisa. Mupurisa ari kuferefeta nyaya idzi vapikisai chikwazo vati vanoda mazuva matatu ekuchengeta vaMuvevi vachivabatsira mukuferefeta kwavari kuita vachiti vanoda kuenda navo kwavanonzi vakaparira mhosva idzi pamwe nekuvapa mukana wokusaina mapepa emhosva. Gweta ravaMuvevi vaSamson Dzingira vapikisa chikumbiro ichi vachiti dare riendese vaMuvevi kujeri vachiti mapurisa anogona kuvaferefeta vari kujeri ikoko. Asi mutongi wedare vaDennis Mangosi vabvuma chikumbiro chemapurisa vakavapa mazuva matatu ekuti anga akachengetedza vaMuvevi pamwe nekuenderera mberi nekuferefeta mhosva dzavari kupomerwa. VaMuvevi vari kupomerwa mhosva yekuuraya vaChrisquin Mubvana Kanirisine mukuru wemapurisa yekamba yeHwedza vaMaxwell Hove pamwe navamunashe Mujani pamwe nokupfuura mumwe mupurisa Detective Constable Tendai Mugova vakavasiya vakuvara zvakaipisisa. Mushure mekupara mhosva idzi vaMuvevi vakabva vatizira kuMozambique uko kwavakazobatirwa nemuvhuro ndokudzoswa munyika. Mapurisa emunashanda pamwe chete nemapurisa ekuMozambique. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Mumiriri webudiriro mudare reparamende vaCosta Machingauta vamiswa pamberi pedare nhasi vachipomerwa mhosva yekuita musangano vaine chinangwa chekukurudzira mhirizhonga inova mhosva imwe cheteyo iri kupomerwa mumiriri weMukobha mudare reparamende vaAmos Chibaya nedzimwe nhengo makumi maviri neina dzebato iri. Frank Chikore anotipa nyaya inotevera.
Muchuchisi wenyaya iyi vaPadon Dziva vati vari kupikisa kuti vaMachingauta vapihwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso uye vati nyaya yavaMachingauta ibatanidzwe nemumiriri weMukobha muParamende vaAmos Chibaya nevamwe vavo makumi maviri nevana avo vakasungwa nemugovera pamba pavaMachingauta. Asi rimwe remagweta vaMachingauta vaWilbert Mandinde vati hapana chikonzero chekuti vaMachingauta vagariswe muusungwa vachiti munhu akazvipira kumapurisa mushure mekunge vanzwa kuti vari kutsvagwa nemapurisa. Zvichakadaro mutongi wedare anga achifanira kutura mutongo wekuti mwana mudiki ane makore ari pasi pegumi nemasere asatongwe nevamwe vasungwa ava amai yeukaidzuda vatadza kuya kudare vachinza vasikunzwa zvakanaka zvaita kuti vatadze kutura mutongo uyu gweta riri kumirira mwana uyu muzvare Pamela Musimwa avanoshanda nesangano rinorwira kodzero dzevana The Justice for Children vati havasi kufara kuti mwana uyu ave kutadza kuenda kuchikoro sezvo mutongi anzwa chikumbiro chavo chekuti mwana uyu apihwe mazuva ari mberi ekudzoka kudare vaDennis Mangosi vati nyaya iyi godzoka kudare mangwana magweta evasungwa ava achema-chema kuna vaMangosi kuti vasungwa vari kuchikorerwa kodzero dzavo sezvo vaswera vachinyimwa chikafu zuva rese vari pamatare uye vamwe vavo vane urwere hwekuti vanoda kutanga vadya vasati vanwa mapiritsi avo magweta aya akumbirawo dare kuti vamwe vasungwa ava vaonekwe nana chiremba vavanoda panguva yavanenge vachiri muusungwa uye vati havasi kufara kuti tsamba dzavanga vanyorera hama dzavo dzabvutwa nevanochengetedza vasungwa zvavati zvinotyora kodzero dzavo vakadzere vati vari kushushikana zvikuru nezvinhu zvakadai pamwe nekunonoka kufamba kuri kuita nyaya mumatare vachiti nguva dzose vari kuswera mumatare vatongi vasingabati nguva dzavanenge vataura vasungwa ava vakasungwa vari pamba pavamachingauta vakapomerwa mhosva yekuita musangano pamba apa vaine chinangwa chekukurudzira mhirizhonga asi vasungwa ava vari kuramba mhosva yavari kupomerwa iyi vachiti pasi pemutemo wemaintenance of peace and order act havasungirwi kutsvaga mvumo kana vasiri kuita musangano neveruzhinji pane imwewo nyaya yanga iri mumatare nhasi kutongwa kwemumiriri wezengeza west muparamende vajob scala avo vari kupomerwa mhosva yekukurudzira mhirizhonga muna chikunguru 2020 kwatadza kuenderera mberi nhasi sezvo mutongi wedare panyaya iyi amai vongai muchuchiti guuriro vati vanga vakabatikana kuti vanzwe nyaya iyi nhasi amai guuriro vati vasikala vagodzoka kudare musi wandira 13 pakatarisirwa kuti nyaya iyi ienderere mberi vasikala vakatarisana neimwe mhosva yekuvhiringidza mafambisiro enyaya mumatare pamwe nekukurudzira mhirizhonga zvichitevera kupambwa nekuzopondwa kwakaitwa imwe nhengo yebato reCCC muzvare More Blessing Ali nevanofungidzirwa kuti inhengo yeZANU PF vapayas Jamba Mukandi avo vakatobvuma mhosva iyi kumatare edzimhosva ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Frank Chikowore.
Paramende nhasi yatambira gwaro rakanyorwa nekomiti ya rakadoma kuongorora gwaro rekutarwa kwemiganhu yematunhu ekuvhota zvakaitwa neZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC rinova gwaro rekutanga kana kuti preliminary report. Pabvumiranwa nenhengo dzedare reparamende kuti zvakaturwa neinonzi ADO Committee yaitungamira urongwa uhu zvitambirwe neZEC uye gwaro iri raendeswa riri kutarisirwa kuendeswa kumutungamiri wenyika. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mutauri wedare reparamende vaJacob Mudenda vati mazuva maviri ekuzeya gwaro reADO Committee on the Analysis of the Preliminary Delimitation Report aratidza kuwirirana pakati penhengo dzese dzeparamende nekudaro dzatambira gwaro iri.
There's unanimity in terms of the substance of the ad hoc committee report.
Pane kuwirirana pamusoro pezviri muripoti yeAd hoc Committee.
Vati zvakataurwa nezuro mudare reSenate neNational Assembly zvichapinzwa mugwaro iri, iro richasvitswa kumutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti varisvitse kuZEC. Sachigaro weAd hoc Committee vapupuraito gare pevezano PF vachimirira Gutu South vaudza Studio 7 kuti vafara kuti gwaro iri ratambirwa.
Zvakabuda zvakawanda, even mienzaniso mizhinji yataa tisingazivi patanga tichinyora ripoti isusu yakazobuda nokuti mumwe nomumwe wanga kutaura kwaanogara nekwaanoziva zvakaitika ikoko. Tanga tichitoshamisikawo nezvimwe zvataa tisina kunge takawana muripoti zvanga zvobuda kubva mukati memaonorable member.
Izvi zvatsinirwa nemuvavatevedzeri vemutungamiri weCCC vatendai Biti vachimirira Harare East.
1619 yeconstitution inotaura kuti paramendi ine simba rinokunda remunhu wese muno munyika neorganization yese, saka paramendi ine oversight over the final report ichaproduswa neZimbabwe Election Commission. So paramendi ine kodzero yekuti kune ZEC makaterera here zvatakakunzwayo. Hongu constitution inoti ZEC ine final say, but parliament iri pamusoro peZEC, so parliament still has that right of considering whether its concerns and issues have been listened to.
Vanotungamira nhengo dzeMDC muNational Assembly zvakare vachimirira dunhu reHarare, amai Paulina Mpariwa, vati vanotsigira danho ratorwa neparamende vachiti ZEC inofanira kuita sarudzo pajekerere.
Nokuti maelections emunyika yemuZimbabwe agara anogona kungwe hatimboramba achiramba achinetsa, hatiri kutanga kuti tiende kumaelections tiine chinhu chatirikutopikisana nacho kare.
Mumiri weNorton vatemba muliswa avo vakazvimirira vanoti zvichitevera kutadza basa pavanoti kwakaitwa neZEC nekupamba kwaita nguva kuti sarudzo dziitwe, veruzhinji vanofanira kupiwa mukana wekuvhota kuti sarudzo dzoenderera mberi here kana kuti kwete pareferendum.
Saka inini ndinoona kuti referendum is now the way forward, nekuti iyo parliament yakatadzawo, ZEC ikatadzawo, hapana akagona. Saka chiendai kuvanhu vane simba, iyo iyi referendum inenge yauda kuitwa manje. Referendum ndiyo inopa simba kuti president vanzwe kune vanhu kuti maelections aenda mberi here. Kune nyaya dzeCovid futi dzakataurwa dzisina kunge dzakagadzirirwa kuti dzakafamba sei. Zvinokanganisa urongwa hwenyika panyaya dzemari nezvakadaro.
Asi vabiti vati sarudzo dzinofanira kuitwa pagadziriswa zvese zvinodiwa.
Asi kusarudzo handei ZEC yagadzira zvakashata zvataurwa nemakurukota eparamendi. ZEC yogadzirawo zvimwe zvisiri muripoti umu zvinoita kuti maelections edu asanga ari free and fair, kurohwa kwevanhu, kusungwa kwevanhu, nyaya dzemumhepo dzekuti hatina free and fair media and so forth. So izvozvo zvakare zvinofanira kugadzirwa. Zvatakanyora mugwaro redu rekuti reprepare.
Kurukota rezvemitemo vadziyambi dziyambi vati gwaro ratambirwa neparamende richaindiswa kumutungamiri wenyika. Vamunangagwa vanotarisirwa kutambira gwaro iri mangwana. Zvikuru zvakabuda muongororo yakaitwa neparamende inyaya yekuti ZEC haina kutevedza gwaro remutemo pamwe nekushandisa zvakabuda mukuverengwa kwevanhu kana kuti National Census payakatara miganhu inotarisirwa kushandiswa musarudzo dzegore rino. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Vamwe vana muzvina bhizimisi munyika kunyanya kumaruwa vanonzi vari kuramba kutambira madhora emunyika vachida mari yekunze chete, kunyanya yekuAmerica pamwe nemaranzi ekuSouth Africa. Izvo zviri kuita kuti vakawanda vatadze kutenga chikafu muzvitoro. Godfrey Mtimba anotipa nyaya inotevera.
Mumwe mugari wekubhigita vastragonyaunda vanoti kuzvitoro zvekwamukanga nekwagava madhora emunyika haasi kutambirwa.
Pane dambudziko ririkuitika hombe rinova rekuti RTGS ini yava kurambwa haichashandi mumashops iwayo. Tikacherechedza mashops ari pana gava, tikacherechedza mashops pana odzi, tikacherechedza mashops ari kunana chedutu, kwese uko mazhinji vacho haichashandi RTGS.
Mutungamiri wesangano revanotekeserana zvinhu Record Federation of Zimbabwe Retailers vaDenford Mutasho vati dambudziko iri rakanyanya muzvitoro zvidiki pamwe nevanotengesa mumigwagwa.
Asi kurudziro ndeyekuti mari yose ichiri legal tender, saka naizvozvo sevezvitoro tinosungirwa kuti tirambe tichitambira mari iyoyo, nekuti mari ichiri mari iri pamutemo. Vanogadzira zvinhu vachizotengesa kune vezvitoro vakawanda vacho ndo vamwe vanenge vachiramba mari yemuno muZimbabwe.
Vamwe vakaita sava Emmanuel Mudzikiri vekumvuri vanoti izvi zviri kushungurudza vagari vekumaruwa kunyanya sezvo vamwe vasina mari yekunze iri kudiwa.
Kuti tiwane mari yekuzve kwenyika yakaita semaUS kana maranzi, zvinhu zvakatotiomera kuti tizviwane, nekuti kuti tiwane zvinhu izvozvo unge tatotumigwa nevana kubva kunana Harare, ende kana patitawana maRTGS atowana kuno kundo atokwanisa kutenga nawo, asi muzvitoro vanomaramba.
Mukuru webasa musangano unoona nezvekodzero dzevatengi reConsumer Council of Zimbabwe amai Rosemary Mpofu vati nyaya yekuramba kwemari munyika yatekeshera nyika yose.
Isu seConsumer Council of Zimbabwe patinofamba tichiongorora tiri kuona kuti zvechokwadi vamwe vanhu vanongoda kubhadharwa neUS dollar kana kuti nerandi kana nepula euro. Vanhu vakutoda euro kudarika Zimbabwe dollar, nekuti semutengi munhu wese ane kodzero yekushandisa mari yose yakatenderwa mubasket of multi currency. Takatenderwa kuti tishandise mari dzose, Zimbabwe dola riri kutanga.
Mumwe muzvinabhizimusi ane chitoro panyika Growth Point chinonzi Rancho Supermarket vaJohn Panduki vanoti vari kuomerwa nekuti vanohodhesa vari kuda kuti vabhadhare nemari yekunze.
Tiri kuitwa ndechekuti patiri kuenda kumahostelers vari kuramba maRTGS, saka zvakuratidza kuti isu tirigamusire RTGS nokuti watinonohodha harisi kushanda. Ya, takutongoita zvokumanikidzwa nehurumende, but chokwadi chiri pano ndechekuti RTGS harisi kushanda muno mumahostelers.
Pamutemo, gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube nagavhuna weRBZ Dr John Mangudya vanoti mari yose yemunyika neyekunze dzinofanira kushandiswa zviri pamutemo. Vamangudya vakaudza Studio 7 muhurukuru yatikamboita navo kuti chinangwa cheZimbabwe ndechekuti ishandise mari yayo chete, asi vachiti zvinogona kutora makore mashanu. Asi dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzakaita samuzvinafundo Steve Hank vanova nyanzvi munyaya dzezvemabhanga vanoti zvinonetsa kuti kana nyika yamboshandisa mari yekunze idzokere kune yayo. Vanotiwo izvi hazvisati zvamboitika munhoroondo yenyika dzepasi rose. Vanoona nezveupfumi vakazvimirira masvingo vapato nchuma vanoti kushaya simba kwemari yemunyika ndiko kunova kuti vanhu vade kushandisa mari yekunze zvakanyanyisa.
Saka kudonha kuri kuita mari yedu kuri kufosa kuti mapurisi ezvinhu akwire. At the same time USD against RTGS riri kukwira every day, almost every day. Saka mabusiness people mashops haachabvuma, haachada, haakuda kutengesa zvinhu zvavo nemari ine value. Mari inochengeteka, mari inotenga, iyi mari haichatengi RTGS.
Asi kunyange dhora remunyika riri kurambwa nevamwe, vamangudya vakaudza biba nhaure Standard kuti vanhu vari kushandisa mari dzose uye chinangwa chehurumende chiri chekuti pashandiswe mari yenyika chete. Ndakamira Studio 7 matsvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Musangano World Economic Forum uri kuenderera mberi kuSwitzerland pachikurukurwa nezvematano ekugadzirisa nyaya dzezveupfumi pasi rino. Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika, Dr. Frederick Shaver, ndivo vari kutungamira chikwata cheZimbabwe kumusangano uyu. Bazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika ranyora padande mutande raro reTwitter kuti vashava vaita musangano nhasi negurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika kuSwitzerland vaIgnazio Cassis. Vashava vati musangano uyu vange vakanangana nekusimbaradza ukama pakati peZimbabwe neSwitzerland. Switzerland imwe nyika iri kubatsira Zimbabwe zvikuru munyaya dzezvekudya nezvimwe. Mamwe makurukota ari kumusangano uyu anosanganisira gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube uye gurukota rezvemaindustry Dr. Sekai Nzenza. Musangano wegore rino wakanangana nekukurudzira kudyidzana munyika dzine muono wakasiyana, kana kuti cooperation in a fragmented world. Zimbabwe inoti iri kushandisa musangano uyu kutsvaga vekudyidzana navo mukusimudzira magariro evanhu. Mukuziya nezvenyaya iyi, Mavelas Mhlanganya uye weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Prosper Chitambara.
Musangano weDavos unganidza vatungamiri venyika dzakasiyana-siyana, uyewo zvakare vatungamiri vemabhizimusi pasi rino rese, nevamwewo zvakare vane mari kunge vachiinvesta munyika dzakasiyana-siyana, vanenge vachizeya nyaya dzakasiyana-siyana dziri kuafekta global economy, dzinosanganisira nyaya dzecrisis iriko kuri Ukraine neRussia, nyayawo dzakaita sekukwira kwakuchiita zvinhu pasi rino rese, maglobal inflationary pressures. Saka unopa nyika dzese infect kana kuti vangu vachishambadza in opportunities e investment ekuita zvemabhizimusi munyika idzodzo. Saka zvinokosha kunyika dzakarisana Zimbabwe dzichiri kusimukira uye dzinoda investment, foreign direct investment, even ma capital inflows kuti vangu vachienda ikoko. Nekushare my experience nedzimwe nyika in terms of kudila kana kuadressa some of my challenges are kufesa the global economy.
Ndezvipi zvinofanira kugadziriswa neZimbabwe kuti iwanewo ichiwana vangauye vachizodyara mari dzavo imo muZimbabwe kubva kumusangano uyu?
Senyika tinofanira kunge tichigadzirisa doing business environment yetu nevene makakoka mainvestors, as long as environment on the ground isiri conducive, hawakwanisi kuvachuya. Saka mainvestors ese ano ngachida kuisa mainvestments awo mu environment iri stable politically, economically. Uyo investment inero wakanza nguwa maximizer return on investment. Saka challenge ilipo senyika de utirambe chi improve doing business environment to deal niya instability, high inflation. Inflation edili iliwa msoro saka nyanya saka jino discourage investment izozo. Hakuna investor anoda kisa mari mu environment ina inflation iripa msoro zakanya sea tina yo. Saka ndoma mwa ima challenge aripo atinofana unge tichi kurumiza kutiti address.
Nyanzvi munyadzezve upfumi Dr. Prosper Chitambara vachitaura vari parunhare muHarare naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu gumi nevasere vanonzi vafa muUkraine nhasi kusanganisira gurukota rezvemukati menyika iyi vaDenis Monasakri nevamwe vakuru vakuru vehurumende mushure mekunge chikopokopo change chakavatakura chadonha pedyo neguta guru renyika iyi reKiev. Hapana ari kuziva kuti chii chakonzera kuti chikopokopo ichi chidonhe. Uye mutungamiri wenyika iyi vaVolodymyr Zelensky vati hurumende yavo iri kuferefeta nyaya iyi. Mumiriri weUnited Nations munyika iyi amai Denise Brown vanoti kufa kwevanhu ava kunosuvisa zvikuru. Vabata maoko mhuri yeUkraine. Zvichakadaro nyika dziri mugungano reNATO dzinoti dzave kupa Ukraine zvimwe zvombo zvemhando yepamusorosoro zvekuzvidzivirira kuhondo neRussia. Muzinda wemutungamiri wenyika yeAmerica weWhite House uri kushorwa nevamwe zvikuru mushure mekunge kwaonekwa zvakare mamwe mapepa anofanira kugara akavanzwa matura ehurumende kana kuti classified documents kumba kwemutungamiri wenyika vaJoe Biden kuDelaware. Aka ndike chitatu mapepa akadai achiwanikwa uye akatorwa navaBiden mushure mekusiya basa semutedzeri wemutungamiri wenyika. VaBiden vatori kuferefetwa kuti mapepa aya akasvika sei kumba kwavo. Muchikamu chedu chatinoita hurukuro nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, nhasi tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu naReverend Lloyd Nyarota vekereke yeUnited Methodist Church avo vari muguta rinonzi Manning riri mudunhu reAlberta kuCanada. Sezvatakataura svondo rapera, Reverend Nyarota avo vakaberekerwa kuSt Thomas Mavhezha kunyazura asi vakazoenda kuCanada muna 2015 vanoti vari kuita zvakawanda zvekubatsira nharaunda yavanobva kubhadharira vana mari dzechikoro nezvimwe. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Pakuine challenge kuFairfield panochengetwa nherera, I raised funds through my birthday. Dzikaenda through FOSA organization inosupporta Fairfield kuti matambudziko anga ari kuitika ikoko areruke zviri nani.
Imari yamakaunganidza paurongwa ihwohwo?
It was about 5,000 that was raised nevanhu. Instead yekuti vandipe zvipo zvebirthday, ndakati vape kuFairfield Children's Home through FOSA.
Ndeapiwo mamwe mabasa amuri kuita?
Tine wamu wakomana wakange wari kushupika kuti todini tuda kuita wa maprojects tika facilitator tikawapawo from few resources zedu maloni ekuti watange maprojects ekuzviriritira ne wamwe here and there wanhu wanenge wari kurwara wachida kubatsirwa mahospital bills kuchipatara wamwe wanotinyorera matsamba wachitsvaga kuti tiri kutsvagawo mascholarship ewana tinongoedzawo paine watinoziva mune mamwe maschools nemauniversities ari muno mucanada neari kuunited states saka mabasa atinoramba tichingoita tichiedza kusimudzira kumusha hatikanganwi tinofanana neuya murume wemubhaibhori anonzi Nehemaya anoti anogara mazuva ese achibvunza kuti kuri sei kumusha
imi munoendawo here kumusha
ndinogara ndichienda kumusha kairi katatu pagore ndinoenda kumusha nekuti ndine tumombewo turiko twandinochengeta tokuedza kubatsira nekusimudza simudza upenyu nekuzobatsirawo vamwe vanenge vari munharaunda tinongoramba tichibatsirana zvakasiyana siyana kungoedza vakuru vakati anenge atsunya arwa kubatsirana kusimudzira nyika yekwedu
matambudziko apiwo amungati muri kusangana nawo ikoko
vakandemiri matambudziko haaperi muupenyu mune zvinoitika kunyanya-nyanya isu tinogara kure kwakadai nekudiaspora tinoona matambudziko ekuti tinenge tichida kuitawo zvinhu kumusha uko asi kuti zvirongeke nekuisa mari dzacho panzvimbo zvinhu zvinonetsa iko zvino ndaita matambudziko kanokwana kuita kairi kana katatu kekuti unosiya mari kumusha waronga kuti pane zvaunenge woda kuita iri mumabhangi umu then pawakuda kuzoita chinhu chiya umbonzwa kuti mari iya tatakasiya ari maus dollars yozonzi yamabhondi wakuda kuita chinhu chanzi chakudiwa maus dollars mari iya yanga iri kuma1000 something us dollars wakunzi ya1000 bhondi chaakudiwa chiri kuma1000 us 1000 bhondi iya yaakunzi idhora yusee saka zvinhu zvinotidzosera kumashure zvakanyanyisa
shoko ramungasiyira vateereri vangadai vakateerera pane ino nguva
shoko randingade kusiyira vana vezimbabwe vari kunze kwenyika nderekuti hama dzangu kuzimbabwe ndokumusha kwedu ndokunyika yedu so zvakanaka kuti nguva dzese tirambe tichisimudza kumusha tichiita zviro zvinoita kuti kumusha kwedu kubudirire kune vari muutano kune vanoitawo zvemainjiniya kune mapazi akasiyana-siyana vanoita zvakasiyana-siyana vane ruzivo rwakasiyana-siyana ruzivo irworo ruzivo rwatichada kuzouya narwo kumusha
avo vanga vari Reverend Lloyd Nyarota vekereke yeUnited Methodist Church vachitaura vari parunare kuManning mudunhu reAlberta kuCanada naJonga Kandemiri weStudio 7. Muchirongwa chedu cheLive Talk chatinotaura nezvizvarwa reZimbabwe zviri kunze kwenyika cheDiaspora Forum na 8 p.m. nasi tiri kutarisa nyaya yemagwaro eZimbabwe Exemption Permit ayo osvika kumagumo kuSouth Africa asi vamwe veSouth Africa vari kuti vana vezvizvarwa zveZimbabwe zvinenge zvisina magwaro havafanire kutenderwa kuramba vachienda kuchikoro kunyange hazvo hurumende nemutemo uchiti vana ava vakasununguka kuramba vachidzidza kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318 sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musure nhau zvakare Jason Muvevi uyo ari kupomerwa mhosva yekupfuura vanhu vana nekuuraya vatatu ambomiswa pamberi pedare muHarare nhasi nhengo dzeTriple C 26 dzomiswa pamberi pedare muHarare Zimbabwe yoenderera mberi nemisangano yezveupfumi kuWorld Economic Forum kuDavos, Switzerland tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndokusiyai mina Gaina Saidi munhau dzeIsindebele
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Sibonge uBlessing Zulu osiphathele indaba ngolimi lwesishona. Ngiyalemukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesithathu umhla ka 18 zibandlela 2023 igama ngokeyino Gumede Saidi endabeni zethu namhlanje.
Izinqumo eziphumileyo kazilamehluko kangako kuleziyana ezivele kade ziphumile ku ad hoc committee.
Amalunga eParliamente namhla avumelene ukuthi ugwalo lokwabiwa kwendawo zokuvotela elizweni olwe preliminary delimitation report kumele luqale lulungiswe impawu ezithile andubana ludluliselwe phambili.
Uhlelo lolu luhle kakhulu, sikhuthaza izakhamizi ukuthi zikline ngisho lezindlini laphandle ukuze ubulawe ehlanzeni. Hayi, sesibona ukuthi ngcono sizenzele. Bazathi sebesitshela njengoba abantu libona ividiyo omunye efunga ukuthi abantu abangeke bephume.
Ikhansili yakobulawayo namhla imanyene labo somabhizimusi ugatsha lwezemvelo lokwethekelelwa kwelizwe labanye ukusungula uhlelo lokulondoloza idolobho leli lihlanzekile. Owake wasebenzela uhlangothi lwamapholisa olwe-CID obikwa wadubula wabulala abantu abathathu ngeviki edluleyo eWedza umiswe phambi komthethwandaba kamantshi eHarare namhlanje. Zonke lezi ndaba lezinye lizo zizwa kulumsakazo.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu.
Amalunga eParliamente namhla avumelane ukuthi ugwalo lokwabiwa kwendawo zokuvotela elizweni olwe preliminary delimitation report kumele luqale lulungiswe impawu ezithile andubana ludluliselwe phambili njalo lusetshenziswe ngokusemthethweni. Omunye wamalunga ekomiti le umnumzana Prince Dubeko Sibanda uchasisa okwenzakale eParliamente namhla kungxoxo ayiqhuba lo Sithandekile Mhlanga we Studio 7.
Kusinethi baqeda izolo ku National Assembly siqedile nje sanda uqeda kathesi. Izinqumo eziphumileyo kazilamehluko kangako kuleziyana ezivele kade ziphumile ku ad hoc committee. Sivumelene ukuthi khona iZEC okwakuqala yehlulekile ukunanzelela isekelo sombuso welizwe i-section 161 we-constitution yaseZimbabwe. Kufuzile ukuthi khona babe logwalo olutshengisa ukwanda kwabantu ngaphakathi kwelizwe i-census report. Kuvumnyelwene njalo ukuthi i-ZEC yehlulekile uku-applya ngendlela umthetho ewuchoyo i-20% variance okuchu ukuthi khona umthetho udinga ukuthi ngabe ama constituencies lama wards aba lamanani abantu abavotayo abalinganayo. Nga kusiba lo mehluko ungadluli ukuthi enye i constituency ibe abantu abanengi nge 20% kumbe ibe labantu abalutshwana nge 20% kwedlula i 20% kwezinye. Sivumelene njalo ukuthi iZEC yehlulekile ukuthi inanzelele iprinciple yokuthi khona nxa kuyikuthi sebemanyanisa amawadi kumbe bemanyanisa ama constituencies kuqakathekile ukuthi bethathe iconstituency elabantu abanengi beyilondoloze ingabi yiyo efayo kodwa kufe elabantu abalutshwana. Behlulekile ukunanzelela esithi community of interest ukuthi abantu abasedolobheni ngakwenza ukuthi bahlanganise labantu abasemakhaya ngoba abantu labana indlela abaphila ngayo yehlukene. Sivumelene njalo ukuthi indlela abayenze ngayo amawadabo ebengabhalwanga ukuthi kuma map abo ukuthi kutshengise sobala ukuthi leyi wadi icina ngapi njalo leyo boundary umngcele wakhona bewufaka bebekhangeleni. Ngoba imephu zabo kazitshengisi ukuthi bekule mgwaqo, bekule mfula, bekule bekulezi ntaba kumbe bekulani.
Lisaxoxisana ngalolu daka eParliamenti, yiziphi impawu ezimqoka eziphumileyo?
Okwakuqala, iripoti le njengoba sesiqedile thina njengeParliamenti isihanjiswa kumongameli welizwe oyafika laye eyidlulisele phambili laye sefaka eyakhe imbono isisiya ke nikwa abezekhi ukuthi becubungula leyo mbono esiyenzileyo bese bebona ukuthi yiphi elungisekayo bese belungisisa. Ikakhulu esikunanzeleleyo edalela eParliamente ukuthi abangane bethu abePoland izanu PF kanye leMDC sibazwile kakhulu bengabantu abababaza ukuthi hayi iripoti le njengoba siyisolile kungangcono ukhetho oluzayo lumiswe lungasabi khona ngaleso sikhathi lapho kufanele ukuthi libe khona ukwenzela ukuthi iZEC ithole ithuba lokulungisisa lokho esikusolileyo. Kodwa thina abanye sithethe na ngokubona kwethu akula sizathu esokubana singalandeli isekelo sethu sombuso ngenxa yale report. Indlela esirecommende ngayo sibona ngani isikhathi sikhona sokuthi iZEC ingakulungisisa.
Lo ngumnumzana Prince Dubeko Sibanda, ilunga ledalela eParliamente okukomiti ye-ad hoc ebihluzisisa ugwalo lwe-preliminary delimitation report obexoxa lapho ecingweni loSithandekile Mhlanga we-Studio 7 eseHarare. Ikhansili yakobulawayo namhla imanyene labosomabhizimusi abehofisi kamphathintambo wakobulawayo, ugatsha lwezemvelo lokwethekelelwa kwelizwe kunye lohlangothi lwe-Environmental Management Agency ukusungula uhlelo lokulondoloza idolobho leli lihlanzekile. Lolu hlelo luqalele kuLobhengula Street, kubika u-Anastasia Ndlovu.
Ekhuluma nomsakazi weStudio 7 namhlanje ngesikhathi bebutha izibi, umsekeli kaMeya wakobulawayo uCouncillor Mlandu Ncube uchaze ukuba ababuyeli emuva ngokubuyisela idolobho kuzinga lokuhlala lihlanzekile.
Uhlelo lolu luhle kakhulu, sikhuthaza izakhamizi ukuthi ziphine ngisho lezindlini laphandle ukuze ubulawayo wethu ehlanzeke. Hayi, sesibona ukuthi ngcono sizenzele. Bazathi sebesitshela njengoba abantu libona ividiyo omunye efunga ukuthi abantu abangeke bephume ukuthi kumbe sebebanikazi bomthetho, sizahlangana emthethwandaba.
Obambele umqondisi wezempilakahle kukhansili yakobulawayo umnumzana Charles Malaba uchaze ukuba bazathatha insuku ezintathu behlanza idolobho.
Hayi, sithakuhleko lamntu asiyaluthakazela sibili, siyabona ukuthi ama-stakeholders le government babona ngendlela esibona ngayo ezisithi kansili ukuthi basincedise lathi ekuklineni idolobho lethu lihlale lihlanzekile.
Umabhalane wekhansili yakobulawayo unkosikazi Sikhangele Joe uphathe ngodaba lohlelo lwabo lokususa abantu abathengisa okungekho emthethweni enzikini yedolobho.
Ye, iplane lophi khona sizabakhupha bazaphuma. You'll see it happening.
Umqondisi weZimbabwe Tourism Authority kobulawayo unkosikazi Novuyo Mathonsi yena uthi bafuna izethekeli zizobuka idolobho elihlanzekileyo.
Ihlelo olubuye logatsha lo-EMA lithi luqakathekile kakhulu ngoba i-tourism yona ngokwayo doesn't thrive in debt. So lokho isenzakalo lesi abasenze lapha siyasijabulisa, siyasi-encourage lokuthi siqhubeke sibiza izethekeli ukuthi zibuye edorobheni lakobulawayo njengoba vele lalisaziwa njengedorobho elihlanzekileyo iZimbabwe yonke. Sifuna ukuthi libuyele khonapho ngoba bese lisukile esimeni soleso.
Umqondisi weZimbabwe International Trade Fair umnumzana Nicholas Ndebele lezisebenzi zakhe labo bebekhona bephatheka ekubutheni izibi uhlelo lwalamhlanje.
Hayi, siyabonga luqakathekile thina njengoZ-ITF lathi sithi ibone kufanele ukuthi siphathekeke ngoba kuqakathekile ukuthi sibona sidinga idolobho. Thina siyanhluku ukukhanga abantu, ukufuga abantu ukuthi babuye bazipharticipate kuma-different platforms azizathele lungiselela uhlelo lwe-ZITF. Sikubona kuqakathekile ukuthi nxa abantu bemzini besiza kulumuzi bawuthole usesimeni esingcono kulalesekiso sona. So siyalubonga uhlelo lwesithi council yakobulawayo luqhathele.
Unkosikazi Sithembisiwe Ndlovu, umqondisi wezokuhlanzeka kwakobulawayo e-Environmental Management Agency, uthi bakubone kuqakathekile ukubambisana nekhansili.
Uhlelo lolu lusukele ku-engagement meeting esiyenzileyo iviki elidlulileyo okukhangelwa ama-issues e-pollution endaweni yakobulawayo. Uminista wethu we-environment wasekhuthaza ukuthi sibambane njengama-stakeholders sincedisane ne-city council ukuthi indawo ihlanzeke, ukwenzela ukuthi sikhiphe izibi ezikhona nokureduce ukwenzela ukuthi sireduce imikhuhlane engahambelana nokungcola kwedolobha. Uhlelo lulontshiwe namhlanje njengoba kade sikhona sonke sakhuthaza ukuthi asincedisane nini sikline indawo zonke ezingcolileyo lama-sanitary landfill.
Isikhulumi sekhansili unkosazana Bonyiwe Ngwenya uchaze ukuba ikhansili ibutha izibi malanga wonke enziyini yedolobho ebusuku ukuthi emalokitshini babutha kanye ngeviki, kodwa izibi ziyanda enziyini yedolobho zibangelwa ngabantu abathengisa impahla ezehlukeneyo abangekho emthethweni kuhlanganisa labamabhasi asethwala izihambi enziyini yedolobho. Lokhu abathengisayo bayakuphika bathi ikhansili isikhulelwa izibi edolobheni. Ngimele umsakazo we-Studio 7 wobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Owake wasebenzela uhlangothi lwamapholisa olwe-CID obikwa wadubula wabulala abantu abathathu ngeviki edluleyo eWedza esabelweni seMashonaland East kumiswe phambi komthethwandaba kamantshi eHarare namuhla. UJason Mubevi ubotshwe ngamapholisa akwele Mozambique esezama ukuchaphela khona ebalekela amacala abewadalile eZimbabwe. Lokolunye njalo udaba olukusemthethwandaba, umantshi udlulisele phambili ukuthoniswa kodaba lommeli wezengeza West edalele ephalamende umnumzana Job Scala kucala letheswayo lokufuna ukugenqula uhulumende alibotshelwa ngomnyaka ka-2020. Umantshi unkosikazi Wongai Muchuchuti utshele amagqwetha kaSikhala ukuba akenelisi ukusebenza namhla ngoba ebambekile ngokuyalungisisa udaba lomntanakhe esikolo. Kuthi ummeli weBudiriro edalele ephalamende ongowebandla eliphikisayo le-CCC umnumzana Costa Machingauta labanye abangamachumi lanhlanu ababotshwe ngomgqibelo labo baphindele emthethwandaba okosuku lwesithathu kucala abaletheswayo lokubuthana ngenjongo yokufuna ukubangela udlakela. Amalunga ebandla leMthwakazi Republic Party MRP umnumzana Lwazi Khanye kanye lonkosazana Sindisiwe Khoitsi Moyo ababesetheswa amacala amabili agoqela lokugqugquzela udlame lelokuziphatha okungahlelekanga emphakathini mhla ka-5 Mpandula kumnyaka odluleyo sebekhululwe kwelilodwa ngumantshi kamthethwandaba we-Trade Gold kobulawayo umnumzana Thabengwa Sangster. Kucala eliseleyo abalokhu beletheswa abasolwa lwaba babuyela njalo kumthethwandaba mhla ka-25 kuzibandlela lapho eliyathoniswa khona. Ngesikhathi bebotshwa bebehambisa incwadi kumthethwandaba omkhulu owe-High Court eyayilotshwe izikhalazo ngokususwa kwamalunga ebandla labo ayebika entolongweni yeKami Prison esehanjiswa kweyeChikurubi Maximum Prison edolobheni leHarare laseGwanda Prison. Umkhokheli waleli bandla umqondisi Moyo uxoxa le-Studio 7 ngokugcweleyo ngalolu daba.
Ye kuliqiniso ukuthi mhla ka-13 January 2023 uMagistrate uThabengwa Sangster uthole uLwazi Khanye lo Sindisiwe Khoitse Moyo bengelacala lokugqugquzela i-public violence okulicala abathi bebotshwa mhla ka-5 September 2022 baletheswa ngemva kokuba babe hambe e High Court lamanye amalunga ebandla besiyachia ipetition bekhalaza ngokuthi ukutransferwa kwamalunga ethesuswa eGami esiya eChikurupi laseGwanda kwaku unconstitutional and unprocedural. Ngobubili babo batholakala ke sebebotshwa phambi kwebulawayo High Court lapho kwakulamapholisa ayehlome ephelele ababamba ke ngobubili babo abavalela bulawayo Central Police Station ebethesa icala loku incite i-public violence loku behavior in a disorderly manner in a public place. Baqhubekile ke behamba ecourt kusukusela last year kwaze kwathi ke mhla ka 13 uSengster wathi kabalala icala.
Ngubambe umlomo khonapho moyo kukhanya uManji othonisa amacala awamalunga ebandla lenu uManji olebizo elifanayo kululutho oluvamileyo yini khonoko.
We are smangalisa ukuthi yena lo magistrate uThabengwa Sengster onguye vele isikhathi esiningi ophatha amacala onke alokwenza lamalunga eMthwakazi Republic Party. Ukwenze njani ukuthi icala elifana nayo ele inciting of public violence likalwazi khanye lo sindisiwe Hoitse Moyo okulicala futhi elaletheswe laba abangu MRP 9 labo batholakala belecala le inciting of public violence kodwa bona bagwetjwa i 33 months the 36 months. Kwathi uPatron Ncaba ongu national organizer wethu laye watholakala elecala loku incite public violence yena waphiwa i 525 community service ayiqeda ngo November okwabazinyanga ezintathu. Okusimangalisayo ukuthi umagistrate uThabengwa Sengster utshengisa ukuba inconsistent ngoba icala eli 1 akuvumi ukuthi libe lezigwebo ezichiyeneyo. Kuyakhanya ukuthi ukugwetjwa kwe MRP 9 kwaba politically motivated ngoba bezavuka begwetjwa kwalala kukhulunyiwe enkundleni ukuthi bazophiwa i community service baze baba interviewa ngokuthi kubonakala ukuthi bayenelisa ukwenza i community service lokuthi baza yenzela ngezindawo zamalokishi abahlala kizo. Ngelanga elilandelayo kwakungolwesihlanu sesilindele ukuthi hayi sizozwa bephiwa i community service uhlelo lwabuya solutshintshile kwathiwa sebegwetshwe 33 and 36 months. Sezwa ukuthi i directive ibuyile ivela khona le Harare ukuthi kabaphiwe leso sigwebo. Ngakho ke yikho sithi siyamangala ukuthi icharge efana nayo ilezigwebo ezishiyeneyo.
Kulwazi khanye lo sindisiwe Hoitse Moyo bebesetheswa njalo elinye icala lelo ke bathi lizathethwa nini?
Bebephiwe lelinye icala futhi elo public disorderly conduct abazabuyela emthethwandaba futhi mhlaka 25 January yona leyinyanga. Sithanda ukwazisa abalandeli bebandla leMthwakazi Republic Party lo Mthwakazi wonke jikelele ukuthi abethu laba bamelwe ligqwetha lethu ubaba uMr. Ngqobani Sithole oyibambe kuhle indaba yabo.
Umnumzana Mqondisi Moyo ngumkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party MRP obexoxa le Studio 7 ekwele South Africa. Kwesivela kwamanye amazwe ngamafichane unobhala ogaja obona ngezomnotho wesizwe kwele Melika unkosikazi Janet Yellen uhlangane lomsekeli kamongameli wele China umnumzana Leo He namhla kwele Switzerland. Umhlangano lo wenzinga eliphezulu phakathi kwamazwe lawo mabili kusukela ngenyanga kaLwezi ngesikhathi lapho omongameli bamazwe abo bevumelana ukusebenzelana. Umongameli wele Melika umnumzana Joe Biden wamukele inhloko kahulumende wele Netherlands kungxoxongo lwesibili mayelana lemikhawulo yokuthengisela ele China ubucwepheshi bokwenza amachip. Umnumzana Biden ufuna ele Netherlands lisekele uhlelo lwele Melika lokwenqabela amachip olwasungulwa ngenyanga kamfumfu. I-Reuters ibika ukuba umphathintambo wogatsha lezokuthengiselana kwele Netherlands umnumzana Liesel Schreimacher ngesonto uthe ilizwe labo kalisoke liphange ukuvuma izifuno zale Melika ezimayelana lobucwepheshi bokwenza amachip. Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Kumsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo. Kuhlelo lwe-Diaspora Forum namhla sixoxa lonkosikazi Talenta Ncube Sox owakhulela koBulawayo, yena edabuka esabelweni seThekwane ePlumtree.
Ekhaya ngivela ePlumtree eThekwane, but ngikhule ngazalelwa ngakhulela koBulawayo, but antsho sasihamba isikolo ngazivalwa nxa umntana eKhalangu, yabuka izikolo zivalwa zahamba lebiye emakhalangeni sibona izihlobo makhelwane. So sikhule nje sihamba back and forth between Bulawayo and Plumtree, and then of course our boarding school sesingani sesikhulele.
Wasusiza ngapha kwele Melika, kuyini okwakuletha ngapha njalo wabuya nini?
Sabeya ngo 2000, I think avele laphana generally isikhathi sangikhona abantu nje kwakungani sokushishinika ekhaya ngalesuka sokulokuhambahamba okuthize. Sasike sazama-zama, you know, coming out of college, ucabanga ukuthi sizayenzani, sesebekhuthelela ukuyenza lokhu nalokhu ekhaya, but kwakungani kwezinto kwangikhona kakuhambi ngendlela esasifuna uhambe ngayo. Sacabanga ukuthi hayi, ngcono sike zama ukuphuma siye esikolo siyezama ukudinga lawo ma-masters. Ngangifunde lo mngani wami wayengu-American, Mr. Yuzette, ngo-2004. So nguye owasincedisayo ukubuya ngapha.
Wabuya lo mdeni wakho?
Ngaseneso
sikhathi lalile abantwana?
Sasilo mntwana yedwa, but hayi umntwana owasala ekhaya, because isikhathi sangikhona mina ekhaya sasithanda nje ekhaya. Kwakungani kucabanga ukuthi sihambe phambili endaweni esingayaziyo, sihambele umntwana. So umntwana wasala, sasesibuyasodwa ukuthi siqale sizobona ukuthi kunjani.
Ngithe selifikile, kuyini elakuthola kunzima ngempilo yangapha?
Kwakunzima mina engikukhumbulayo, kwakunzima sibile kakhulu isizungu. I don't think ukuthi anything nje yayisilungiselela ukuthi kuzaba njani ukuba yini lokho. Thina sifika sasise-New York, so ongelala muntu oyedwa omaziyo. Indawo yesikolo mina ngesikhathi sangikhona ngangisakhangele bekuzenine e-Canada, sasesizama nje ukudinga ngapha, but hayi, isizungu sasesibulala e-New York up until omunye umngani wethu wazi wathi buyanene e-Indianapolis. Indianapolis yayelamazi bakwenza amaningi, so Indianapolis wasiya ngoba kwasekuvele sekule community and abantu babencedisana i-information, indawo esikolo landani. Hayi, impilo yethu yabangcono kakhulu sesise-Indiana. Because langama-weekends amazimbabwenu sasihlangana, even sesingama-international students sasihlangana. So kwakule support family, izinto that were going through, you know, socially i-support yangkhona yayisikhona. So i-Indiana plus yayile quality of life sivele phosenje as well.
Kuqakathekile ukube livakatshelana njengabantu abavela ndawonye.
Ngithi mna vele lakathe sifika kungimangalise nxa abantu, ngiyazi ukuthi abantu ekuphileni lapha abantu bayakhuba nalanilani, but hhayi, mina ama-Zimbabweans angikhole ukuthi engingafuni ukuhlala lapho ngela ma-Zimbabweans khona sekule total. I think sesungisangikhona lokujoka impilo kungangibulala.
Lithe seliqede ubufunda lapha selenza ama-masters, kwaba lula yini ukuthola imisebenzi?
Yazi, i-Indianapolis yabangani iyakhathaza. Kwakuhluka naye ukuthi indawo zingaba zincane, I think abantu abachatshayo bayakhetha. So mina kwakulula for, I think ukuthi like ukuthi ungene, safika sangena lula, but ngoba sesiphiwe izibindi ngabanye abavele sebekhona, right? Nakusikhathazanga ukuthi singene ku-accounting vele sifika, sahle safika sangena. Kwakusathiwa i-accountants on call, Agilon Finance. Sahle savela safika sangena sayasebenzela ama-insurance company.
Liphila ngani njalo kuyaphileka yini ngomsebenzi eliwenzayo lapha eMelika?
Kuyaphileka because ngisesesikolo kwakulula ukuthi ngapha ngisesikolo ngapha ngiyenza some temp work, ngoba i-temp work lakho yayikunika i-freedom ukuthi ubona ama-corporate environments ahlukeneyo. But isikolo sasuka sadura, siqale sasihambe isikolo sonke lomkami ngesikhathi at the same time, but yeyi, i-school fees okuzimali sasikubambanisele kwasongani sokuthi lati liyasebenza liseze kwakuthiwa up masinyane. So kwagcina mina sengiqhubeka yena esimambijana, but sena wahle wangena ku-professional, like a real estate account. accounting. So nguye owancedayo sengiqede lami ukuthi angifundise related accounting. So sengiyi-interviewer for a professional job. I interviewed for a related accounting job.
Unkosikazi Talenta Ncube Sox isizalwane seZimbabwe esixoxelayo ngocingo eseTexas khonapha kwele Melika. Amagqwetha akwele South Africa athi ukuvimba abantwana bokuza abalabazali abangela maphepha ukuhlala kulelo lizwe kungekho emthethweni akukho kusisekelo sombuso walelo lizwe. Lokhu kulandela umbiko wenhlanganiso ye-Operation Dudula okuthi amalunga ayo azakuya ezikolo ayovimba abantwana abangela maphepha. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa umnumzana Nhlanhla Moses Ncube ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Udaba lolo lubhahile babu uGandhi. Yikuthi nje nxa izikolo zisavulwa kuyabe kungabonakali kahle okwenzakalayo kungakaqali ukufunda. Okwenzakalayo yikuthi abantwana laba abazali kuyabe kuyilaba abaphiwa isikhatshana sona leso sokuthi kumele ukuthi ipermithi iphele. Lonyaka iphela ngoJune ipermithi le. So umntwana uyabela engalanto ebhaliweyo ungakhumbula kawabhalwa ngamapermithi ukuthi aphela nini. Kuyabe kukhulume uminister. Kuthi kunjalo ebantwini akade bekhaya uyafika eborder lapha udindelwe ukuthi kumele ukuthi isikhathi sakho siphele enxa yokuthi emhla ka-23 January omunye ukuthi February abanye bayafakelwa kuthiwe khona ngo-April. So abantwana ke bazithola besebunzimeni njalo futhi abezikolo labo mbona ngathi kuba le-confusion eyokuthi babe bengasakwazi lokuthi kanti uminister ugcine esithini ngoba lama-officials awe Home Affairs abakwenzayo kakuhambisani. Omunye uyadindelwa kahle, omunye adindelwe sephiwe isikhathi esipinyiweyo, omunye adindelwe nini ngendlela ezinjengazona lezo. So ke kwenza ukuthi abantwana bathwale nzima kakhulu khona lokho kuyinto ikakhulu abezikolo bona.
Ubona abantwana abazalelwa khona ngapho eSouth Africa belabazali abavela phandle kwelizwe kunzima kanganani ukuthi baze bathole amaphepha ukuthi bafunde okusemthethweni?
Ukuthi bathola amaphepha babuGandhi kunzima kakhulu. Kunjengokungena kwekamela, ikhanda lekamela lingena enariti. Ngoba kuvinjwa kakhulu umzali wakhona. Nxa umzali engela amaphepha ukuthi umntwana abelawo vele kuba into enzima kakhulu. Kuba nzima kakhulu ngoba kwenziwa even yena umzali ungakhangela ukuthi nxa usebenza ukuthi uyi-apply ipermit yakhona izinto ezifunekayo. Kwehluleka wena umzali ukuthi ulungise awakho amaphepha. So awa bantwana ke abanzima khona. So ngenye indlela singathi ubunzima bamaphepha ukuthi azuzwe ngabantwana kutshengisa ukuthi ubunzima obukhona ekuthina abazali bawazuza. Ngoba nxa umzali ewazuzile awa bantwana abalula. Kodwa nxa umzali engawazuzanga awa bantwana it's worse. Kuyinto enzima kakhulu lokho okungabizwa ngokuthiwa it's a humanitarian disaster into le. Ukuthi when ngama families that are being uprooted la yiwo uprootwayo ngokuthi khona liyabe lisolwa ukuthi umntwana ubonwa njengomntwana womuntu owenza ukuthi kungabi lomsebenzi elizwe. So akula umuntu omfunayo. So ke kulobunzima obukhulu kakhulu khona.
Umnumzana Nhlanhla Moses Ncube isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa. Live talk namhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela ukwenziwa ngabadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe. Singakehlukani isihlobo sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela ngamafitshane. Amalunga ePhalamende namhla avumelane ukuthi ugwalo lokwabiwa kwendawo zokuvotela elizweni lwePreliminary Delimitation Report kumele luqale lulungiswe impawu ezithile andubana ludluliselwe phambili. Sesimgqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo yimi uGaino Gumede Saidi. Sithi asidibane njalo kusasa ngesikhathi esifanayo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.